Vachichingamidza munyarikane pamusangano wanhasi arizve mumwe wevateveredzeri vemutungamiri wenyika vakembo Mohadi sachigaro wezanupf amai opa muchinguri kashiri vati vamunangagwa vakundikana kuuya sezvo vari kutambira vaenzi vari kuda kuziva zvakaitika munyika munguva yemhirizhonga. Vamuhadhi vatsigira mashoko aya vachiti vamunangagwa vane zvavabata kuti vatadze kuuya kumusangano.
Hana kuzokwanisika nekuti angane maprograms this afternoon takazononoka kuva nemusangano wedu, havana kuzokwanisa kusvika. Tinozouya kuno tichitovamirira.
Vachitaura kuruzhinji rwevanhu vaungana kuMount Darwin, vamuhadhi vatuka masangano akazvimirira oga vachiti ndiwo ari kukonzeresa kusagadzikana munyika sezvo ari kutumwa nenyika dzinovapa mari.
Kune vanonzi vaNGO 35,000 vanokura
Kusauya kwavamunangagwa kwagumbura nhengo dzebato ravo idzo dzaswera dzichitsva nezuva dzakavamirira. Musangano wanhasi ndewechipiri kuitwa nebato rezanupf richitenda nhengo dzaro nekurivhotera kuti rikunde. Ndakamirira Studio 7 kuMount Darwin, ndini Arthur Chigoriwa.